kugadzirisa izvi kuburikidza nekumhanya mhanya tichida kugadzirisa ratingati gungano rinenge rine boka rinozosarudza kuketa mamembers of parliament mumaconstituency akasiyana siyana kumawards akasiyana siyana kumakansela. Saka ndozvatiri kugadzirisa yatinoti electoral college muchirungu, kana kuti chitsuwa cheavo vanenge vakasarudzwa vatungamiriri vachasarudza vanovamiririra mudare reparamende kukanzuro kana kupi zvako kungava kusenate. Saka izvi zvichange zvichipedziswa muvhiki roriri ratiri rineri, tichitarisira kuti vhiki rinouya iro kunotanga kwaro nerinotevera taakuchipinda muchikamu chokutanga kwatichaita sarudzo kunzvimbo dzatisina vanga vachitimirira vari vemdc maMP. Ndo vachatanga, ndo chikamu chokutanga. Chechipiri tinenge taakuenda atiri kuti maconfirmation kana kuti referendum dzatiri kuita kumamps anga achisevha kuti vari kukonfirmwa kana kuti vari kutadza. Vanenge vatadza tienda kuchikamu chechitatu chinova chatinotanga kutarisira maMPs akuenda nevamwewo vanenge varakidza kuti vane chido chokumirira kana kuti vanenge vaketwa vachidikwawo nevanhu munharaunda dzakasiyana kuti tichipedzisa.
Mungati zvese izvi mungange mapedza riini zvekusarudza vanhu vachamirira bato musarudzo?
Takatarisira kuti kupera kwaJanuary tichinoonekana naJanuary kunogunzvana naFebruary inenge taakuda kunoti zvinenge zvaane kumisizika kana nechimiro chekuti tinoita kuzokwanisa kutaurira kuti tifamba zvakaita sei, nokuti toda kuita chimbi chimbi kuti tigare taronga dzinofamba nemuronga, tigare tati mumwe munhu amire panzvimbo, nekuti papa toda kuti tinge tichinotamba mitambo yedu nezanupf toda kuti zvirane nawo zvokuti havambosi vakaita futi nharo dzavakamboita. Munoziziva kana uchitamba nebenzi kazhinji zhinji haufaniri kutamba naro zvokuti rinosara richifungidzira kuti akafanana. Unofanira kuti ridze ratokukorokodhiza iro pamunongopedza mutambo ndokuti zvinhu zvaiti zvipere, nokuti hama yedu munongoziva kuti zvinombotikana zvabata zvinovawisira mvura.